isu atinya nyuta kutekinezwa kawanda chatino zandese kuti kanzera asanangure matorerwe akaitwa nzvimbo iyi uye kuti iye ari kuitei kuti nzvimbo idzoke kuwagari nekuti wagari vari kuchema kuti vana vavo vari kushayiwa nzvimbo yekuenda kuchikoro vachienda kuna naWesley vachienda kuna naWarren Park vachienda kuna naDziva raSekwa vachienda kuna naKuwadzana ivo vaine nzvimbo ine espesi yakasiyiwa ichinzi apa ndopachazoita zvezvikoro zvino iyo kansera vangagutsikane here kuti vari kumirira vagari kana nzvimbo yavo yedzidzo yevagari iri kutorwa nevanhu vanozivikanwa kusanganisira naMP wenzvimbo kansera varipo kansera vataurinyaya iyi sei